chirwere cheshuga chichiripo chaizvo and mastatistics yepa International Diabetes Federation Atlas yakaitwa iri kutaridza kuti almost 10-13% of Zimbabweans have got diabetes. So tikatora statistics dzakaitwa zvinotaura 14 million, which means almost 1.5 million people have got diabetes. And 95% of this diabetes yatinoti type 2 iyashuga inonyanya kuita muvanhu vane makore anodarika 30 uye vaine miri yakati samukei vakasimba zvikuru. Kwozoita 5% inonzi type 1, vanhu vanenge vari vana vadiki vari below 30 uyezve vanenge vachizoshandisa majekiseni yeinsulin upenyu hwavo hwese.
Dr. Mangwiro, mungatimi kune mhando ngani dzechirwere ichochi cheshuga uyezve dziri kunyanyokonzerwa nei?
Chirwere chetype 2 zvuva ndo the commonest. Chinonyanya kuunzwa nenyaya yekuti vanhu vazhinji vari kudya zvinhu zvisiri izvo, vari kudya zvavanofunga kuti ndo zvechirungu, especially marefined foods aya nemamwe madhiringa ako mazuva ano anokwidza chaizvo munhu kuti asimbe. Kana asimba zviya izvi, insulin nemwiri hazvichanyatsofambidzani, shuga yobva yatonzi atoone type 2 diabetes. Type 2 inonyanya kuita vanhu vaya vandiri kutaura vanenge vakasimba chaizvo, and chinonyanya kusimbisa vanhu iyo starch yatinowanza, iro sadza redu, mabhanzi, zvimai zvatinodya makuseni izvi zvisina kufanira, zvimakonflakes, zvii zvatinongonwa nekudya izvi zvatinonyanya kudya zvinokwidza shuga. Zvinozoita kuti chikafu chacho chatinenge tadya chiya ichi ndo chinozokwidza shuga. Chimwe chatinokanganisa kuti tinonyanya kusimba inyaya yekuti tinonyanya kuwanza chikafu manheru. Patinenge takundorara paya pasina activity inenge ichaitwa, chikafu chese chatadya chinongokonvetwa into fat. Fat iyaya yaakuwedzera kuti shuga yedu iti ikwire type 1. Vanhu vanenge vari vana vadiki vari below 30 uyezve vanenge vachizoshandisa majekiseni yeinsulin upenyu hwavo hwese. Saka ndo pane nyaya ipapo.
Munhu angazive sei kuti abatira chirwere ichochi cheshuga, ingave iri type 1 kana type 2?
Kazhinji vanhu vazhinji vanozviratidzo zvokuti munhu aane shuga mavhelasi ndezvekuti 1 vanogona kunge vachinwa mvura nyota isingaperi pauro pachiomarara chaizvo, handitika vachienda kunoita weti yakawanda mutoireti. Uyezve kana vari vane type 1 vanogona kuondoroka sokusara vangu womusoro chete. Vetype 2 vanenge vachitowedzera kusimba, but vanogona kutiwo maronda asingapuri, vamwe vanogona kungouya vatorohwa nestroke, vamwe vanogona kuuya nezvirwere zvemwoyo. Kana ari madzimai anogona kuuya vachitiza sikwavo kuri kuvava zvinoshamisa kwazvo. Uyezve vamwe vanogona kuita maskin infections, but chatinonyanya kukurudzira ndechekuti munhu kana waenda kukirinika kana kuna dokta wako, munochekwa shuga, kutestwa shuga kuri very important kuti unyatsoonekwa kunzi hauna here, and momeka shuwa kuti uri kudyawo zvakafanira. Saka shuga inogona kutestwa munhu asati adya kana kuti 2 hours after munhu adya, inotitaurira kuti shuga dzinenge dzakamira sei.